Tine zvipfuwo zvinokwanaizvo kuita 28 zvavasabelo moyo. Izvi zvinotaridza kuti zvasina matsamba akakwana anogona kuzviita kuti zvifambe kubva pavo pavari mudunhu ravo zvichienda kune rimwe dunhu. Zvino nenyaya yechigwere chanetsa munyika ino pazvipfuwo chejanuary disease yatingati theileriosis pachirungu, zvaita kuti zvipfuwo izvizvezvo zvinge zvichitadzwa kusvika zvichindorarama kunzvimbo iyoyo nenzira yatingati iyo destruction pachirungu, kuzviparadza kuitira kuti zvisapomera zvimwe zvipfuwo zvigwere zvinonetsa pazvipfuwo panguva iyo ino.
Tiri kunzwa kuti vebazi renyu reveterinary services vakurudzira kana kuti vatoita overseas kuona kuti mombe idzodzo dzapiswa, dzaparadzwa. Sei matora danho iroro?
Iri idanho ratogwa nenzira yekuedza kuchengetedza mutemo wetingati isusu wemovement of cattle and pigs uyo wakaburwa mugore ra1984 nehurumende ino yeZimbabwe. Zvakakosha kuti zvipfuwo zvigare pazvinenge zvichifanira kugara panguva yazvinogara kuitira kuti zvisapomerana zvigwere. Saka hazvaigona kuti zvipfuwo izvo zvingofamba zvisina mazamba akafanira kana kuti akakwana.
Tinoona kuti chirwere chejanuary disease chirwere chinonyanyonetsa zvipfuwo munguva yekunaya kwemvura. Chirwere chingadai chichiri kuwanikwa here nguva ino?
Ichi chigwere chagara chingoriko chatakambotaura nezvacho. Dunhu rose rinenge richifanira kunge richiziva munyika kuti pariri harifaniri kungofambisa zvipfuwo zvisiri pamutemo kuti zviende kune dzimwe nzvimbo zvisina kumbosvika kumaofisi edu eveterinary services.